achitaura pamhepero dzekupeta chirongwa chekuvandudza midhuri yenzvimbo yekushanyirwa yemasvingo eGreat Zimbabwe ayo anga aondomoka vakafanira kubata chigaro chemumiririri weamerica muzimbabwe muzvare Elaine French vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira zimbabwe kune dzimwe nzvimbo dzakakosha dzakadai
and cooperated with many organizations and individuals to get the job done. Congratulations to all our partners on a job very
United States inofara kutsigira chirongwa chaambassador Fani Cultural Preservation Project. Takashanda nemasangano akawanda kuti basa iri riitwe uye tinoti makorokoto nevese vatakashanda navo kusanganisira bazi renational museums munyika pamwe nehurumende ticharamba tichitsigira zvirongwa izvi.
Muzvare French vati nyika yavo yakabatsira Zimbabwe nemari inosvika zviuru matsana manomwe nemakumi matanhatu. Kana kuti 760,000 United States dollars kwemakore gumi nemashanu apfuura uye vacharamba vachibatsira nekuti dzakakosha chirongwa chekuvandudza mudhuri weGreat Zimbabwe pamwe nekubvisa sora relandana kamara chakatanga mugore ra2018 uye hurumende yeamerica yakaisa mari inodarika zviuru makumi mana kana kuti 40,000 United States dollars. Vati zvakakosha nekuti zvinoita kuti tsika nemagariro evanhu muzimbabwe achengetedzeke uye azokwanisa kuonekwa nevanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira nyika yavo. Kurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vati hurumende inotenda zvikuru nerubatsiro rwabva kunyika yeamerica uye vanotarisira kushandidzana zvakanaka.
We are heartened by the fact that you choose Great Zimbabwe among thousands of other heritage sites across the world
mhoyo yedu inofadzwa zvikuru shahwa pakati pezviuru zvenzvimbo asi rose kuti tibatsirwe nemari yakabva muhomwe yaambasada yekuchengetedza tsika nemagariro uye ndoda kuti vamukana unokutenda maitirwo ezvakadai ndakamirira vanhu vemasvingo aiwa tinotenda.
Izvi zvatsinirwawo namambo wenzvimbo iyi achangobva kugadzwa svondo rapfuura asi zvine mutauro nevamwe mhuri yavo Ishe Matubede Mugabe
zvichire nakanzi ndoda kutenda chirongwa chanhasi chakaunganira chekuti chekuuraya zvinonetsa zvimwe zvirandana kamara yanetsa nzvimbo inoi saka tichaona kuti nzvimbo yatanga togara panapa yanga togara landana saka ndinoti hama dzangu dzakambobetsera nemari rambai muchidira.
Vachitaurawo vakamirira gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembe kazembe mukuru webazi rezvekuchengetedza kwezvivakwa zvekushanyirwa kwenyika muzvinafundo Sara Feroso vati
tinotarisira kuti kuchaita mimwe mishandira pamwe yakaita seiyi munyika nevanotibatsira kuitira kuti bazi rezvekushanyirana rive rinovandudzwa roenderera mberi zvakanaka.
Gari wemunharaunda yeGreat Zimbabwe anga ari pamhemberero dzanhasi vafanos matura vanoti zvakanaka zvikuru zvakaitwa panzvimbo yavo iyo inovapa mabasa neraramo nemhuri dzavo kubva mukushanyirwa.
Kuchengetedzwa kunokuita nzvimbo ino kunoita kuti vashanyi varambe vachiuya vachibvaona nzvimbo ino mukuona kwavanoizoona nzvimbo inoyi necommunity inobhenefita kudarika zvakateresana vanhu vanoona mabasa vanhu zvavanotengesa zvakafanana masculptures zvakafanana macraft zvinowana vanotenga vanhu vowana mari.
Kuvandudzwa masvingo ezimbabwe kunobatsira kusimudzira upfumi hwedunhu iri kubudikidza nemari dzinouya nevashanyi. Zimbabwe Tourism Authority inoti Zimbabwe iri kuedza kuwedzerawo vamwe vashanyi kubva kunyika dzekumawirira nekumabuda zuva nekutumira vashanyi vanenge vachishandisa kumizinda yenyika iyi. Donzo rehurumende nderekuti panosvika gore ra2025 inge yavakukwanisa kuwana mari inosvika mabhiriyoni mashanu mukushanyirwa kwenyika. Takamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.